madzimai eku wange ayaudze Studio 7 kuti nhasi vangu vachiratidzira vakaremerwa zvikuru nemashoko amai Petronella Kagonye ekuti hurumende yakagadzirisa nyaya dzevashandi. Mumwe wamadzimai vanga vachiratidzira amai Tendai Sithole vati vakakatyamadzwa nemashoko egurukota revashandi mudare reparamende ekuti vari kuita zvematongerwo enyika asi ivo vachichemera mari dzevarume vavo kuitira kuti vawane chouviri.
Kuti madzimai ekuhwange tauya panapo kuzochemawo kuti dai matinzwawo matipawo mari dzevarume vedu. Isu hatisi kuita zvepolitiki, vanhu vari kuti tiriita politiki. Ndikanzwa kudaro ndoda ndida kuchema, tiri kuchemera mari dzevarume vedu. Hatisiza zvepolitiki kana tinoda mari, hatisi kuda raisi. Raisi aibhadhara muchikoro ndapota, toda mari dzevarume vedu. Tinobhadhara vana kuchikoro titengewo matezi nekuo. Itoka hende dzamaone dzakatavoreka, hatina kana chatinacho. Mudzimba dzacho dzatinogara toshandisawo mapublic toilet. Mapublic toilet acho tinoshandisa one chamber. Vanhu isu togara mapublic toilet one chamber pavanhu vari 1000.
Amai Sithole vatiwo dzimba zhinji dzevashandi vekuhwange dzaparara sezvo mamwe madzimai oita zveupfambi kuti vawane chouviri. Vatiwo vari kutsutsumwa kuti kambani yehwange Colliery yakaisawo chiga chekuti mushandi mumwe nemumwe akungogona kurapisa vana vatatu chete pachipatara chekambani iyi zvisinei nekuti mhuri yakakura sei.
Takatanga pa29 demo redu tichingochemera kuti dai vatipawo mari tikwanise kuendesa vana vedu kuchikoro. Iye zvino nhamo yaitika muhwange ndeyekuti dzimba dzakawanda dzaparara nenyaya yekuti vanhu vakungoita chipambi kungopiwawo $5 kuti utengewo hupfu kuitira kuti newe urarane. Asi murume wako achienda kubasa achishanda pasina chaunowana, kwozoti kwanzi kuchipatara kwacho kwatakanyorisiwa kuhwange Colliery Company tinonzi kwanzi kurapisa vana vari 3 of which iwewe wakatowanikwa wanga wakabereka vana vari 7. Ko vamwe vacho tinovaendesa kupi? Pese apa chipatara chaichi chaichirapira vana vedu vese. Asi zvino takapiwa 10 mitani yekuti ukana kurapisa vana vari 3. Ko kana ndine 5 ava ndovadini? Isisi iye zvino tiri kuchema semadzimai tiri patende. Takaona kuti tikaita varume vakaenda kunochena vanovictimizwa kubasa, vanobvisiwa basa, vakada kustrika vanobvisiwa basa. So isu semadzimai nzara yakatikurira mumba ndokusimuka kuti regai tinodemonstratawo tihwikwewo.
Amai Philomela Mausi vashorawo gurukota rezvevashandi vachiti semadzimai vashandi vekuhwange Colliery vari kuswera pamwe nekurara mutende vachiratidzira vaine tariro yekutiwo matambudziko avo achagadziriswa.
Uyazee tavasiya vana mhama vakagara patendi zvavari kureva kuti hakuna munhu patendi. Tiripo tiri patendi from kuna January 29 tichiripo. Chero akasvika hatina kunzwanana naye nekuti zvinhu zvaakatitaura zvazvisingafambirani nesu. Zviyazwa kuti hatipo tiripo patendi vana mhama muhwange. Sisu hapana zvepolitics zviripo muhwange, hapana zvava kutaura. Isusu zvavakataura nezuva ndakaita kuchema kuti Minister of Labour sure zvakadaro isusu tichitambura muhwange. Aiwa veduwe, hapana chinhu chatakagadzirirwa isusu soka.
Amai Sifonisi Hwendlovu avo vanoti vakamiswa basa vachipomerwa mhosva yekutesvedzera vamwe kuti varatidzire vati vave kutyira kuparadzira utachiona hweHIV sezvo nzira yega yasara kuti vararame iri yekupinda mumabhawa kuti vawane chouviri.
Murume wangu ane one month asaya, izvozvi ndichiri kuchema murume wangu. Saka kuti vana vadye ndodii? Ndangoenda mubhawa muya ndonostrata AIDS oro inini ndiende mubhawa muya ndinotsvaka umwe munhu ane AIDS kuti ndiwane kuti vana vadyere. So ndichitaura kudai, vana tavasiya vari panze kwemagedhi havasi kupinda kuchikoro. So taikumbira kuti dai zvaiita veduwe mumboona zviri kuhwange kuya zviri kuitika. Inini ndikuchema nekuti I've been working yese secret yemukoreri ndakaiona management yese iya ngaiviswe.
Mumwe wevarume varatidzira vachitsigira madzimai aya vachangston Madzonganyika vati vanorwadzwa zvikuru nenyaya yemadzimai ekuhwange aya. Vamadzonganyika vati vanoda kuti vashandi vekuhwange Colliery vapiwe mari dzavo kuitira kuti madzimai aya nemhuri dzavo vakwanisewo kurarama.
Saka mwoyo wedu warwadza tikati regai tibatane nemadzimai kuti mari dzevarumewo dzibude kuti mumba zvizvo vanosvivira zvinge zvichipo. Ndozvaita kuti tive pano nemadzimai wange tichibatana.
Thank you.
vanga vachiratidzira ava vaendesa tsamba dzenyunyuto kumapazi ehurumende akasiyana siyana kusanganisira kugurukota zvevashandi bazi rezvezvicherwa uyewo kudare reparamende hatina kukwanisa kunzwa udivi rehurumende nezvenyaya iyi kambani yewange Collier inonzi nemari dzevashandi dzinopfuura mamiriyoni makumi manomwe madhora uye hurumende ndiyo ine zvikamu zveupfumi zvakawanda mukambani iyi ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Patricia Mudadigwa.